chemu takande chekuti isuse MDC tirikugadzirira sarudzo tirikugadzirira maprimary edu takavhura kuti vanoda kuita macandidates kungava kucouncil kana kuti kusenate kana kuti kunational assembly vanofunga kuti vanozvigona vanofanira kuapplya saka vanhu vari kuapplya kuno kuche MDC wachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana taa kuti vanhu vaende kumaprimary todhingisa maballot papers saka isusu seMDC tiri kutosangana mangwana national council yedu kuti ichitarisa mazita evanhu vakaapplya waya vanokwalifya kunde vari macandidates edu tiri kuita meeting yacho mangwana yatiri kuita approve each and everyone akaapplya asi kana ndichienda kuzeti nekugovernment hakuna gadziriro dzakakwana dziri kuitika semuenzaniso hatisati ane voters roll racho takangoona rakanzi analysis yevoters roll but handiro voters roll chechipiri takati isusu tida kuti voters roll iroro rioditiwe kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare chechitatu ndechekuti tiri kuda kuti panodhingirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo ZANU-PF inge ichinge iripo MDC nemama political parties achinge achiona kuti maballot papers ari kuprintwa naani totarisa zvezvo nyaya yekuti diaspora tiri kuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota chechina tiri kuti SADC European Union, United Nations, African Union. Ngadziwe dzinounza maobservers adzo, ngadziwe dzinoita guarantee election ino. Kuitira kuti election ino inge iri election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munotiwo nemamiriro akaita zvino kugadziriro kubvira kubato renyere ZANU-PF, ZEC, hurumende.
Isusu semusangano weZANU-PF, tiri kunyatsogadzira zvedu. Our house is in order, and this is the family mazo. This is how I saw Nasi, put a name on the bureau, Yagato Gara. So, could you eat the guy? They could be the Saba saying that you could have said that you already have a sort of defined guideline. You would be still to know some that say. Even if you remember, that there is since a new dispensation could be done going to Namibu, a new one, Ram Nangagua. Zvakawanda zvakufamba nenzira yatiri kutarisa kuti dai zvaifamba nazvo tinoziva kuti mazuva mashoma nei apfuura apa takatoona timu inobva kueu ichitolenda kunoko kuzoona kuti maelections ari kugadziriswa sei before during and after saka ndinotemba kuti zvese zvaifanwa kugadziriswa zviri kuitika kune zvimwe zvinhu zvakatara namukoma wangu panapa vamonzora zvinenge zvemadiaspora votes zviyaziya zvinhu zvese zvinogadziriswa kubvira pabumbiro remutemo chaiwo chaiwo saka those are some of the things that need to come before to be asked as parliament kuti tigadzirise zvinhu zvichibve zvakanaka if they want us to shoot that but also you must know kuti hatingazogonei kuti tikave zvinhu zvese kaone kuti everything tiiti run smooth but hurumende iri kuedza chaizvo ZEC vari kuedza chaizvo so I think weare moving in a proper direction
vamonzora
hapana chati chaitwa nehurumende I'm sorry to say nokuti mukatarisa tiri kutaura nyaya dzekuti ngatimirira nei kuti vanodhinda maballot papers ndivanani tiri kutaurira zvakare kuti tiri kuti hasataurira zvakare kuti SADC inouya here European Union inouya here African Union inouya, United Nations kuti dziite guarantee maelections nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirizhonga iko zvinezvi kutaura kwandiri kuita vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamutemo tobvapo mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU-PF haasi kubvumirwa kuenda paTV tirikuona kuti mameetings ezanu-PF anokaziwa asi mameetings eMDC nemamwe mapolitical parties haasi kukaziwa ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite sarudzo dzakachena muno muzimbabwe
vachuma munotiwo nemashoko ari kudzoswa navamonzora
ndofunga mukoma wangu havana kunyatsoona even patv zvakabuda timu yeeu chaiyo yatove muno muzimbabwe vauya kuzoobserva maelections iwavo timu yesadak is actually coming is on its way and au has also said that vachatumira timu yavo saka izvo zvatogadziswa kudhara like I'm saying right now as we speak timu yeeu european union chaiyo irimo muno muzimbabwe ende tikatarisa futi nyaya ya taura pamusana pema TV nechichi inini I remember very well musipa wakaita meeting yavo paHarvest House baba vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo vanhu vezbc vakatouya vechitomhanya takatakamira paparliament parapa panze apa vakaa vechitomhanya vechiti tatorohwa tichitandanidza kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha saka kuti woti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majournalist acho vechivadzinga hamene kuti vaona kuti zviite sei vachamisa vatenderera nyika yesei vechikambena fri havasati vamborambidzwa havarambomiswa havaramboharaswa so tabvura zvinhu zvese kuti munhu wese ngaaite zvaanofa kuita asi ivo ngavaplay party yavo in honesty kuti ngavabvumire majournalist auye tikuda a free and fair and credible election.